Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust kana kuti SAPSTI, vemasangano akazvimirira vati hurumende iri kunyengedza veruzhinji pamwe nepasi rose kuti yave kuvandudza mutemo kuitira kuti uite utongi hwejekerere, asi iyo pasina zvairi kuita kunze kwekuchinja mazita emitemo inodzvinyira ichidzosa nerweseri. Munyori wesangano renango Southern Region, Amai Lucia Masekesa vati, mutemo uri kuuya wemopa, hauna kumbosiyana newayapo weposa, uye unombunyikidza kodzo dzevanhu pamwe nekuvharamikana yekushanda kwemasangano akazvimiririra.
Mutemo uyu ndoona sokuti hapana chawakasiyana newakare. Posa nemopa yacho zvakangofanana nokuti tiri kuenda tichinoapply. Hapana patinoshanda takasununguka tisina kuzivisa kuenda kunozivisa mapurisa. Saka tiri kuona sokuti zvakangofanana kusichinja kwamazita, asi mutemo unoramba uchingova umwe chete. Zvinokanganisa basa semasangano akazvimirira nokuti tinofanira vano rusununguko rwokuinda kunoita basa takasununguka, nokuti isusu hatina kwatakamirira, kwatakarerekera. Tiri kushandira vanhu kuti vazive vekutekeshedza ruzivo rwemuno munyika zvakasununguka.
Musangano uyu wanza kuti zvikamu zvizhinji zvaiva muposa zviri kudzoswa nemutemo wemopa. Nhengo yesangano remasvingo Women's Forum, muzvare sungano zvarabwa nashe, vati mitemo mutsva uyu unomunyikidza kodzo dzevanhu seposa, vachiti unopa mutungamiriri wenyika simba rekupinza mauto mumugwagwa kuti vamise kuratidzira kunenge kwaita mhirizhonga mukati.
Ndiso kuona kwangu hangu somunhu ari musivil society muactivist, ndiri kuona kuti hapana chachinja, izita chete rangochinja. Uyezve mukatotarira masection maclose ari muposa iyo idrafted akatoomesesa nokuti mazopinzwa president kuti vagonzi vadeploy kwazonzi zvemasoja achatozouya obetserana namapurisa, asi anotouya ane zvombo zvavo, kutoreva kuti it's now a very dangerous creature mopwe. Posa yanga ichitori iri nani, iyi haina kutombomira zvakanaka iyi, zvokuti hatizivi hedu kuti tingaiita sei kuti tirambe. Asi hapana chachanduka, hapana zvachose, marestrictive laws atondowedzerwa masimba, hapana kuripila kana kuamenda, andoitwa more empowered kuti anatso kudzvinyirira kukodzero dzavanhu dzokusununguka nokuungana zvavanoda nokutaura zvavanoda.
Asi vamwewo vange vane maonero akasiyana vachiti hurumende iri kuratidza kuvimbika kwayo nekuti yave kuita zvayakavimbisa zvekuvandidza mutemo kuti vanhu vasungunuke munyika. Vanoona nezvekufambisa kwebasa muSAPST vaVivian Masavave vatiwo kunyange vanhu vane pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana, chinangwa chemusangano wavo changa chiri chekuti vanhu vaziviswe zviri mumbiri idzva remopa.
Chinangwa chemusangano watati nacho nhasi pano paFlamboyant chachiri chekuchenjedza vagari vemuno mumasvingo kuti mumavhiki anoteera pane makomiti eparamende anenge achifamba achizobvunza pfungwa dzezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro peMaintenance of Peace and Order Bill, rinova bill riri kutsvaga kuti riite repeal and replace Public Order and Security Act kana kuti POSA sekujaira kwaita vanhu. Saka tatanga nekuchenjedza vanhu kuti zvinyi zvirimo muMaintenance of Peace and Order zvakasiyanei nezviri muposa. Nuenderere mberi ndokubva tazotsanangurira vanhu kuti chinozotarisirwa kubva kwavari chii.
Vamasave vati vanhu vachapuwa mukana wekupa pfungwa dzavo mubhiri iri mwedzi unouya, apo paramende ichafamba nyika yese ichitora pfungwa idzi bhiri isati rapasisa kuitwa mutemo. Kuri kutaura zvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati havakwanisi kutipa pfungwa dzehurumende munyaya iyi vachiti vanga vakabatikana. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.